Zvinhu izvozvi blessing tikangoti zvinhu zvaakugadzikana takamboita zvaro zvaro zvakakitika over the last week asi izvozvi zvinhu zvaakugadzikana vanhu vaakunonga vakuda kuti kudzoka kumabasa makambani aakuvhura transport inenge yakufamba zviri normal and zvinenge zvaregula
muzvarikademaonga ndo zvamuri kuonawo here
ini ndingati zviri kuitika panguva ino ndezvekuti vamunangagwa vakadzoka sekunzwa kwamakaita vachibva kumisangano yavanga vaenda kusanganisira musangano weworld economic forum kudavos pavasina kutozosvika vachidzoka kuno manyorero avakaita ivo vachitaura vaiti vari kumhanya kuuya kunogadzirisa zvinhu asi kusvika pari zvino kubva zvavakauya munyika vamunangagwa vakanyarira kuti mwii havana munhu wavati vataura naye saka hatizivi kuti kugadzirisa kwacho vari kugadzirisa vari kuumba kwavo here vane vanhu vavanosangana navo vachigadzirisa here kana kuti vari kuzvifambisa sei vane mashoko avakanyora akati wandei vasati vasvika muno muzimbabwe vanosanganisira ekuti vaiti ivo vanoda kuti vapaitwe kutauriranwa pakati pevana vezimbabwe asi vasvika muno havana kuzodzira vadzokorora mashoko ivo zvakare zvatiri kuona zviri kuitika ndezvekuti vanhu vakanga vachitorwa nemapurisa nemauto nevamwewo vatirati mapoka anenge akanga achigadzirwa nebato rezanup f akanga achifamba evana vechidiki kana vanhu vechidiki vakanga achirova vabereki mudzimba mapoka iwayo haana munhu aamisa vari kuramba vachirova vanhu mudzimba vari kupindira vanhu vari kupisa
vamuponda
ipapo I think zviri kuitika muzvare apa vane pavasi kunyatsotaura havo chokwadi nekuti vanhu vakasungwa vari kuenda kumatare vari kuzivikana kuti vakasungwa and ivo mamp acho vanga vachibuda vanga vasungwa vacho vanga vachitaura kuti isusu tatakapromiswa mastenzi necashi ma$100 kana tikapisa zvinhu tikaluta tikabhloka maroads takapromiswa nananingi nananingi ndo saka vamwe vavakuru vemdc vakazobatwa nekuti pano vanenge vaimplicatewa mazita avo abuda mukuferefeta kunenge kuchiita nyaya yekuti aiwa imi manga matumwa nani chikafu muri kupiwa nani mari dzepetro dzekuti mudhiraivhe muri kudziwana kupi kwamava masvika makasvitswa nani imo mukuferefeta ndo muri kumazobuda mamwe mazita ivamwe vakuru vemdc vamwe vari kuzonzi vakabatwa zvakashata zvinenge zvichiitika and mdc kana iri bato rinoda kutonga nyika ngarive rinoprotekta zimbabwe nekuprotekta peace and tranquility iri muzimbabwe kwete zvekuti imi muda kuti nyika yeparare first kuti muitonge vanhu vemdc vamuzoba vari kurasika
regai titi muzvare kadema unga pindurai tinzwe zviri kutaurwa navamuponda
maita basa ndisingapopota zvangu kana kuza izivi nekuti inyaya yekuvaka nyika haisi nyaya yemakakatanwa taurwa navamuponda ndechekuti vanhu vazhinji vavari kutaura vari muusungwa izvezvi vakarohwa zvakanyanyisa nemapurisa vakatyoka mapondo vakamavanga asingaite tine vamwe vakaenda chokwadi kuchitungwidza major street court vakanga vachirepresentwa navazvodzikana vakarambidzwa kuti vataure nyaya yekuti vakanga vabatwa sei vari muchitorongo kusvika ivo vamira segweta ravo kuti aiwa vanhu ava vakakuvadzwa nyaya yavo inofanira kutinzwiswa muna mudare rezinos kureva kuti vanhu vari kumbunyikidzwa saka nyaya dzinotaurwa nemunhu anenge ambunyikidzwa zvinhu zvinozivikanwa izvi through research dzabva nemakore nemakore munhu anenge amutikidzwa evidence yaanopa haisi yekuti ingatambirwe sonotaura futi
regai timboti vamuponda vapinde vamuponda sei mauto ari mudzimba dzevanhu
polisi yakatanga kupiswa handimauza kuti kubulawayo kwemutumbani uku pane mupurisa akatemwa nematombo akapiswa ari mupenyu nevanhu ivava pambudzi apo pane mapurisa angaine futi ari 4 vakasvikirwa pakapiswa patoget iyoyo mapurisa akatorwa puti kune police station 203 dzakaita overrun dzikapiswa mapurisa achitizwa achichitandaniswa violence yacho yanga yatodarika level yekuti mapurisa ega andazvikurira
regai titi vapinde muzvare kademaonga tipedze chirongwa chedu chinenge chatirevese muzvare kademaonga vamuponda vari kutiwo masoja akazopindira nekuti mapurisa anga akundwa
mapurisa ari pache zvavo anokwanisa kubata nyaya kana vachisakwanisa zvinoresaka sei tiri kutodisintegrata kana tiine mapurisa ari able anokwanisa kucontaina situation masoja ngaadzokere nekuti dzava kumabharaka.